manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo mbudzi 3 2019. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe rinozivisa kuti kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Nhengo dzedare reparamende dzinopeta musangano wekuziya nezvebhajeti regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls dzichikurudzira kuti hurumende itarisise mihoro nemagarire evanochengetedza runyararo pamwe nekupa mari kubazi rezveutano. Tichakupai zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Banga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno. Bepanhau reSunday News rinoti mukuru webhanga iri Dr. John Mangudya vakazivisa kuti mifananidzo yemari yepepa inoita madhora mashanu pamwe nemifananidzo yemari yesimbi yemadhora maviri ichange ichitanga kushambadzwa munyika yose senzira yekuti veruzhinji vave noruzivo rwemamiriro achanga akaita mari itsva idzi kuitira kuti vasazoita dambudziko kana dzichinge dzave mumabhanga. VaMangudya vanonzi vakati danho rakatorwa nebhanga guru iri rekuisa mari itsva kuti ishandiswe pamwe chete neiripo pari zvino yemabond note richabatsira zvikuru kurerutsa matambudziko ekushomeka kwemari munyika. Asi nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vanoti nguva yapiwa vanhu kuti vadzidze nezvemari itsva iyi iduku zvikuru sezvo vasiri vanhu vese vachanga vachizokwanisa kuwana mifananidzo mitsva iyi. Vakuchera vanotiwo havawirirane nepfungwa yekuti mari idzi dzicharerutsa dambudziko remari munyika sezvo chiri kukonzera dambudziko rekushayikwa kwemari iri nyaya yekuti vanhu havasi kuendesa mari kumabhanga nekuda kwekuti havana chivimbo nemabatirwo emari dzavo. Ngatinzwei vachitsanangura.
Ichokwadi kuti nguva ipfupi takatarisa kuti havasi vese vanhu vanokwanisa kuwana zvinhu zvinenge zvichibuda nemumapepa nawo. Saka tinoimba kuti dzimwe nguva vachashandisawo dzimwe tsenyuro kuitira kuti mashoko anga achisvika kune vanhu vese. Asi takatarisawo kuti mari yacho inotarisirwa kuti mukupera kwevhiki ino inenge yatobuda inguva shoma. Saka panokwanisa kuitika apo neapo kuti vamwe vanhu havazokwanisi kunge vachiziva kuti mari idzi dzakaita sei. Pamwe kurudziro yatinenge tava nayo ndeyekuti dai vanga vakwanisa kuenda kumabhanga kana kuti kungava kuzvitoro vokwanisa kuita kuti ruzivo rutekeshere nekune vanhu vanenge vasiri mumaguta.
Asi zvakakosha zvakadii izvo zvekuburitsa avari kuti maspaceman iyaya kuti vanhu vanga vachiona mari idzi?
Danho rakakosha zvikuru nokuti kana mari yava kutenderera inofanira kunge tichiiziva kuti mari yakamira sei kuitirawo avo vane mweya wekuda kubira vamwe nemweya weutsotsi vanozokwanisa kunge vachikwanisa kuunza mari dzavo. Uye kuti zvinhu zvinenge zvitoriwo pamutemo, utoriwo mutemo wekuti vanhu vanofanira kunge vatanga vaziva kuti mari iyi yakaita sei isati yapuwa vanhu.
Tiri kuonawo ivo mukuru webhanga guru reReserve Bank of Zimbabwe Dr. John Mangudya vachiti ivo kuwiswa kwemari diki idzi dzinoita $5 ne-$2 kucharerutsa dambudziko remari munyika. Munoona zvichibudirirei zvavari kutaura izvo?
Zvinokwanisa kuitika kwemazuva maviri matatu ekutanga kana kuti kwemamwedzi miviri mitatu ekutanga. Dambudziko riripo chairi rinoreva kuti cash iri kupinda mubhanga iri kuti ikazobuda haichatsukira kubhanga. Saka ndinovimba kuti vamangudya nevanhu vavo vemonetary policy committee vaidai vakashanda vachitora matano ekuti mari iyo inenge yabuda maningati mubanking system kana kuti mufomal system yekutenderedza nayo mari inge ichikwanisa kudzoka. Iko zvino ukatenderera ukaenda mune dzimwe nzvimbo unoona kuti keshi inenge irimo asi kubhanga kunenge kusina. Saka zvinokwanisa kurerutsa matambudziko ari kusanganikwa navanhu pare zvino nekuti mari yachona vanenge vachiiwana. Asi kuti vazoramba vachiiwana ndo pane dambudziko nekuti kana yapinda mubhengi vanhu vakaiburitsa havasi kuidzosera mubhengi. Saka ndo panodiwa matano okuti mari dzingadzokera sei kubhengi kuti vanhu vanofanira kuvimba nehurumende uye nekuvimba namabhengi zviva kuti vanofanira kuumbiridza yatingati confidence. Asiwoti kuteerawo kuda kuona kuti kune vamwe zvitoro nevamwe vanhu vanozivikanwa kuti vanenge vachiwana keshi yakawanda kuti ivo vari kudzura here mari kuti vamwe vazokwanisa kushandisawo.
Avanga vari nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vari parunare muHarare neStudio 7. Nengo dzedare reparamende nhasi dzapeta musangano wekuzeya nezvebhajeti regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls dzichikurudzira kuti hurumende itarisise mihoro nemagariro evanochengetedza runyararo munyika. Mukokeri wenhengo dzezanu PF muparamende uye varumiriri veGutu South vapupuraito garepi vanoti zvimwe zvikuru zvasungwa nenhengo dzeparamende kumusangano uyu pamwe nevamwe vanga vachipindawo musangano uyu zvinosanganisira nyaya yekuti hurumende iise mari yakawanda inokwanira mapazi ezveutano pamwe nekurima. Ngatinzwei hurukuro yataita navatogarepi.
Kuona kwangu nhengo dzeparamende namaminista navamwewo vanotsigira urongwa ihwohwo vakaita basa ravo zvakasununguka uye pakabuda pfungwa dzakawanda zvikuru zvinogona kuti gavhumendi ikatora pfungwa idzodzo dzakabva kumahonorable members ikadzishandisa kuvandudza ikonomi yedu, social services zvimwe zvakasiyana-siyana zvinoganwa nehurumende nguva yegore ratinenge tichiita bhajeti iyoyi ndinoona tichibudirira senyika.
Zvii zvikuru zvamungati zvakasungwa mubhajeti iri?
Vanhu vakataura nyaya dzakasiyana-siyana asi kuru chandakaona chakanyanya kutaurwa navanhu vakatarisa bazi redu rokudzivirirwa kwenyika. Apa vaitaura pamusoro pevekuami vedu, masoja edu namapurisa edu navamwe vanoita nezvokudzivirirwa kwenyika kuti vanhu ivava dei tavapa bhajeti inoita kuti vaite basa ravo vakasununguka uye vawane muhoro wakanaka nemabhenefits akati nakei. Tichitarisa futi vaitarisa kuti idzo uniform dzavanopfeka dzinofanira kunge dzakanaka, vachitarisazve kuti utano hwavo hunge hwakanaka. Saka mamembers of parliament kakudzira zvikuru minister of finance kuti agare pasi naminister of defence naminister of home affairs vatarise kuti zvii zvinoda kuti zviitwe kuti upenyu hwavanhu ava vanotipa kuti tiite mabasa edu takasununguka hunge huchinda mberi. Vakatarisa futi bazi rezveutano vakatarisa zvekuti equipment zvavanoshandisa muchipatara ee zvatengwa namapiritsi anga aripo kuti bazi irori ringe rakasununguka kuita basa ravo. Hurumende ngaidzizane napainogona napo pabhajeti iyoyi kuti igadzirise matambudziko anosangana navashandi vezveutano. Vakatarisa zvenyaya yekurima nomwaka nokuti dei taita mainputs iwawanikwa nenguva vanhu vedu vaende kunorima tikwanise kuzviriritira senyika. Vaitarisa zvinhu zvakawanda asi aya mabazi matatu andataura nezvavo anenge akanyanya kutariswa navanhu vachiona kuti kana iwawo akanga akagadzirika zvinoreva kuti ruzhinji rwamamwe mabazi runowana zverutsigiro kubva kuna ivava zvinoreva kuti nyika yedu inofamba zvakanaka.
Asi pane vamwe vanochemawo honorable togare pekuti zvinenge zvasungwa kumisangano yekutarisa mabhajeti izvi handizvo zvinozopedzisira zvaitwa kumabhajeti mamwe mapazi achinzi anozopiwa mari shoma mamwe achipiwa mari dzakawanda chii chinozoshanduka?
Mufunge madzimai ikoko neva zhinji ma members of parliament ah vakataura zvakasimba kuti tinei takatarisa ipapo parinouya ku parliament budget iro kuti zvazadzikiswa here saka zvinoratidza kuti pachava nomukakatanwa kana minister vakasarudza kuchinja
Vanga vari mukokeri wenhengo dzeZANU PF mudare reparamende uye vari mumiriri weGutu South vapupurai togarepi vari parunare kuVictoria Falls neStudio 7. Aimbove mushamarari wenhepfenyuro yeZimbabwe Broadcasting Corporation kana kuti ZBC, Caleb Tonjana, uye akashaya kuSouth Africa nemusi wemuvhuro wapfuura aradzikwa nhasi kumarinda yeWarren Hills muHarare. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Tonjana kana kuti Mr. City akaita mukurumbira apo aishandira nefenyuro ye Radio 3 kumakore kuma 1980 akazosiya basa ku ZBC muna 1990 achienda ku Botswana achizobva zvakare onanga ku South Africa uko akasvikoenderera mberi nebasa rake rekushamarara pamwe nekusimudzira vaimbi mukoma wemushakabvu vaMartin Tonjana vaudza Studio 7 kuti muri yavo yaratsikirwa zvikuru sezvo Mr. City aive munhu aifarira basa rake kudzidzisa vamwe pamwe nekuriritira mhuri yake.
Tarasikirwa zvikuru semhuri zvaitika izvi tingati zvasiya mukaha pakati pedu semhuri semunhu akangane rudo nemhuri pachedu akanga ari munhu aida kuti mhuri ivanosimukira munhu akangane maplans kunyanyanyanya iro basa rakasiyana nababa vedu rekereke akanga ane maplans achitarisa kumusic kwakanga ari ukoko kukurudzira music yemakereke edu zve akanga ari munhu watingati ari business minded kana kuti zvinhu zvekuronga zvemari aikwanisa kuronga
Mumwe akashanda semutori wenhau panguva iyo Tonjana aive kuZBC Raymoyo anoti aifarira zvirongwa zvaiitwa naTonjana uye aive munhu aigona basa rake.
No, Kennedy Lichimziya munhu angari professional broadcaster as well as being a professional DJ. Nguva yavakapinda basa it was a bit of a problem in that kuna kune euphoria ye hondo so there was a preponderance kuri zachi dzimbo dzechimurenga so you needed to create a balance between the new Zimbabwe vakomana vangabva kuna UK United States and so on as well as vafana vangakurira chimuno so Caleb was able to create that balance
Tonjana uyo aive mukoma wemupepeti webepa naure The Observer Barnabas Tonjana akazosiya basa rekushamarara ndokutanga mabhizimisi ake izvo akazoshaya achiita muJohannesburg South Africa Tonjana akashaya mushure mekunetsikana nechirwere cheshuga uye asiya vana vapfumbamwe Takamira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla.
Vateereri musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne 9825 kHz. Manheru ega ega ninguva dza 7 pm svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotanga na 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne 15460 kHz pashortwave.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vari kuratidzira vachida shanduko mune zvematongerwo enyika muIraq vavhara migwagwa mikuru yeguta guru renyika iyi. Zvikoro pamwe nemahofisi ehurumende zvavharwawo muBaghdad pamwe nemamwe maguta nhasi zuva rekutanga svondo yekushanda munyika ine chitendero chechimaslemu akawanda ichitanga. Zviuru nezviuru zvevanhu zvaungana muBeirut nhasi mukuratidza kwazvo rutsigiro kumutungamiri wenyika iyi. Kuratidzira uku kwaitikira pedyo nemuzinda wenyika iyi unogara vaMichel Owan uri kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweBeirut. Iye zvino tomboenda kuna Mike Hove weStudio 7 achitipa chirongwa chake chevechidiki icho chinotarisa zviri kusangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Kwazwai, muri yeZimbabwe ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki chandinokupakurirai svondo rega rega. Ini ndini Maikove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nemukuru wesangano reSurvival Vendors Union of Zimbabwe vaimenyuwo kwamira, tichikurukura pamusoro pemamiriro akaita upfumi hwenyika uyezve matambudziko akatarisana nevechidiki vanoita basa rokutengesa mumigwagwa. Vakwamira, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Makadini henyu mukoma?
Tiripo makadiniwo vakuru vangu.
Aiwa, isi tiripo kana muchifarawo. Tiri kufara kuva nemi nhasi pachirongwa chedu chevechidiki.
Zvakanaka, ndinotenda zvikuru Studio 7 nekupota ichitibatsira kuti tinzwike kuti zvichemo zvedu zviri papi.
Right, mabva matobata nyaya yezvichemo. Ngatitsangei panyaya yemamiriro akaita upfumi hwenyika. Tiudzewo maonero enyu.
Izvo zvinhu zvatiremera kwenguva yakareba. Takamboisa mashoko kutombochema chaiko kakuona anombokunzwa zvongodzimirai tiri kugadzirisa. Isusu tine dambudziko rokuti hatina vanopinzwa, tiri vechidiki, tinenge tichida kuti tiraramewo, tiraramise mhuri. Vamwe vanovanga vachida kuti vaendese vana vechikoro, vamwe vachida kuti zvakasiyana siyana. Saka hapana anombotinzwa panyaya yekuti tinotengesa mumigwagwa kuti tirarame, tichiraramisa mhuri, tichifidha vese nevamoti nevabereki vanenge vachinwa mapiritsi vachiita seizvi. Saka tichitendesa hurumende tichifanira kuti itibunzire kuti isiye vanhu kana kupa vanhu vokutengesera pakanaka kuti vanhu vararame, sezvo kusina mabasa munyika makaoma kudai.
Mabata nyaya yekuti vazhinji vechidiki vari kutengesa mumigwagwa. Pane vazhinji vane chichemo chokuti vanogona kuita zuva rese vasina kana kutengesa chunhu and then voshaya mari yebhazi yekudzokera kumba. Tiudzeiwo kuti imi sevechidiki vari kuita basa iri muri kurarama sei?
Izvo zvakaoma zvokuti, nekuti unobva kumba uchizwa kuti une mari yebhazi yekudzokeresa, unogona kusvika kubasa kuya kwauri tinotengesera, wosara uchingomhanyisana nepolisi. Hakuna mashakira aunoita kuti uwane munguva yekushanda kanzuri inenge chiya nekumupolisi nekuku. Saka zororo chaivitaro hapana pavanhu vari kutengesa mugwagwa. Ukabatwawo futi unogona kuiswa mumaseos wobva wagarira 48 hours uri mukati, wozonobudisirwa kukoti wonzi bhadhara faindi futi apa watorerwa zvinhu zvako zvese. Saka dai zvaiita kuti upfumi hwenyika hwanyatsobvandudzwawo nenzira yakanaka inokwanisa kuti futi vechidiki tichikwanisa kurarama mune zvakanaka. Handifungi kuti taipopokana nehurumende pakadaro.
Chii chiri kunyatsoita kuti vamwewo vechidiki vabva vaonawo kunge iyi nzira yekurarama yekuti kana pasinawo chinhu regai neniwo nditange kutengesa, sezvo wacho mwaona umwe wake ari kuchema chema nenyaya iyoyo?
Hakuna mabasa kana chimwe chokuita hapana. Munhu akatotadza kutengesa akutohwandira vanhu kana kuhwandira vanhu vachiba, vamwe ndo vaiva munozivi vanokugara vakangodhakwa.
Saka mukoma, tichitarisa nyaya yekuti fuel yakakwira nechipira apfuura, vanhu vanotengesa mugwagwa navo vanobva vakwidza mitengo yezvinhu here?
ukasato kuida ya wende kumbani kutoka noto kuida wazini kana wakuida zini wano zuhuti wano tenga wachana wano kundikani kashiji kacha watakuti wano tengira na tega itisi wano tegisa mkoko noto wakuma basa wachana wato rina umari
ne watereri wano gara wachipinda mchirongo wachichema chema wachita aiwa iwo wachisi na chivi imbocho kutuhurumende ilipo ino kwanisa kugazirisa nyai yema miraka ita upumi wenyika mune maundra kafana na ya
maonero mamochete urumendi ya tinayo ya energy ya kundikana kwa kureli mochete urumendi ya tina mwofisi mzeli zafu za kuhile chingwa chabu chingwa chita chingwa 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 $16 $15 to $16 waka pina mwofisi chingwa 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 chaka nao hiko sosa uchi umira
ae watakunzo ae mkoma na anji kumro kutumu ukande mazwe nyo kupetisira kune muri ya Zimbabwe
kuleme chibiki wa jinji wa kutengisa mimi kwa kwa daima wonga wa wongira bama kashinga kutimutirara na pana imu njaitorama na imu Zimbabwe isi tu mese five offenders ini no Zimbabwe kiyoto kubimbisha yoti kicharamba taka pata kumukatime makuriza mekanzuru kufika mtemu wa usurunguru wa iwo itakuwa takutitirara na mnika yoti nika ya ine mabasa ndatenda angu
aiwa tinotenda zvikuru nekupinda muchirongwa nhasi mukoma tinotenda aiwa muri yeZimbabwe nguva ndiyo yadyanana nhasi muchirongwa tanga tinava Emmanuel Kwamira mwo wechidiki anitabasa rekutengesa migwagwa uyezve ndiye mukuru wesangano re Survival Vendors Union of Zimbabwe ngatisanganei padande mutanda apo paTwitter uyezve paInstagram @BigMike3BIGMYKE3 ndiyo username yangu kana pane dzimwe nyaya dzamunoda kuti tikurukure panapa pachirongwa chedu chevechidiki munokwanisa kundinyorera ipapo BIGMYKE3 paTwitter nepaInstagram aiwa muri yeZimbabwe nguva yangu ndiyo yadyanana anokuoneka ine mufaro ndine wenyu Mike Hove bye bye.
Tinotenda zvikuru Big Mike nechirongwa chako. Yezvino tombopawo mukana kuna Tanonoka Wande kuti atipe chirongwa chezvechitendero.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu.
Vatereri, ndini Tanonoka Wande, ndinofara zvikuru kuti tiri tese zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Bhaibheri rinotikurudzira kuda vekwedu sekuzvida kwatinoita isu uye kuti tiitire vamwe zvatinoda kuti vatiitirewo. Zvinogoneka here izvi? Zvingaitika here? Hazvina kugozha here? Kutibatsira kuwana nzira yekuti zvite nyore, nhasi zvekare tina Reverend Dr. Dave Dismango vari kuManchester kuUnited Kingdom kuti vatiratidze nzira yokukwanisa kuita izvi. Mufundisi Dismango, makadini henyu?
Tinofara baba Wande, makadini henyu?
Aiwa, tiri nani? Mufundisi, regai ndibude pachena. Sekutaura kwatinoita, ini semunhu wenyama zviri kundiremera kuti vamwe vanhu, nekuti vamwe vanhu havagariki navo zvachose. Imhosva here kana ndikasadawo kwangu sekuzvida kwandinoita? Ndoita sei?
Tinotenda zvikuru nemashoko amataura. Nyaya yakataurwa naJesu iyo kuti dawo kwako sezvaunozvida here. Nyaya inokosha chose muBhaibheri noupenyu hwevanhu, munhoroondo yevanhu. Nyaya iyoyo ndo musimboti wekurarama kwedu panyika pano. Saka mabata nyaya inokosha zvikuru. Ndaikumbira kuti teno vatereri tikanyatsoinzwisisa nokuibatisisa. Hongu chokutanga ndingati zvinogoneka chose kuti munhu ukwanise kudawo kwako sokuzvida kwaunoita iwewe.
Ipapo kuda pamwe mungada kutitsanangurira kuti Jesu wakanga achireva ani kana chiti ida wokwako? Wokwako watinotaura apa ndiani? Mwana wamai vangu here? Ndeumwe anogara wandinozivana naye here? Ndiani watinotaura tichiti wokwangu?
Mabvunzo zvemubvunzo wakanaka chose kuri baba Wande. Jesu Kristu wakatsanangura nyaya iyo yachijekesa pana Ruka chapter 10 pavhesi 25 kusvikira pavhesi 37 achitsanangura zvinonzi wokwako ndichi. Nekuti wokwako kana kuti neighbor ine paviri. Pane nyaya yokuti unogara panamba 43 panamba 44 pane neighbor yako. Neighbor yomunhu wakagarisana naye unozivana naye. Asi kwozouya kuvavo nokwako kutaura chaiye akasikwa nomufamanidzo waMwari ndiyo neighbor imwe yako iyoyo. Tingati susu kana mukaona munhu achirumwa nengwena haunga kana chikafu onyarara nokuti munhu ari kumwoyo wakafanana newe saka ucharidza mhere uchaudza kuona kuti mupeta sei kuti abatsirwe nokuda kwokuti ndo umwe munhu wakaita sewe saka jesu achizitsanangura unotsanangura achipa mufananidzo pamusoro pomuprista murevhi nomusamariya vakasvika pano umwe murume akanga aponwa nemakororo bati saka apedza kutsanangura nyaya yedambudziko romurume uyu jesu unobvunza achiti kuvakuru vakanga variko chindiudzai pa36 unoti chindiudzai pakati pavo vanhu ava kuti neighbor kana kuti muvakidzani wake ndeupi pakazobuda soko rokuti uyo wakamunzwira nyasha ndiye neighbor wake saka chinonzwa kwako kutaura munhu uya anokubatsira paunopinda mudambudziko ndiyo neighbor yako
vazhinji tanga takatarisa kuti wokwako ndiwo kwako waunozivana naye kana ndiri panzvimbo yakaita saiyoyo ndingagara sei kuti ndiite zvinotaurwa nebhaibheri izvi asi ndine vanhu vandakavakidzana navo vasingaiti zvakanaka pakusvika kuti inini nditadze kuita zvakanakawo kana ndakatarisana navo
mataura soko rakanaka chose nokuti zviro kwazvo haungagoni kufadza vanhu vese pasi rose nokuti vanhu takasiyana siyana maitire edu nenzira dzedu asi ndingava wangu nini chokutanga panapa soko rinoti pachiedza chokuti sezvaunozvida iwe ndotanga ndazvidaini ndinozviziva kuti ini ndiri munhu akaita sei tandinofarira mugariro ndinoita nevamwe zvakanaka ndezvipi zvandingaita then ndotarisira kuti ndiitirewo vamwe saizvozvo saka inyaya inofanirwa kupinda mumunhu mumwe nomumwe asi mataura soko rokuti ko dzimwe nguva kune vamwe vasingagoni kugarikana navo vane unhu humwe hwakatsveyama hwakadai handimuta chandingaita pamusoro pazvo nokuti handingagoni kugadzirisa vati vese asi chandinoita ndechekuti ndingatotsvaga kuti shamwari yake ingavaiti ingabatsira hama iyi kuti ikwanise kubatsirana naye mune zvakanaka nokuti donzvo guru muupenyu nderokutsvaga kuti vanhu vave noupenyu hune mugariro wakanaka
mashoko enyu okupedzisira kuvanhu vakaita seni Dr. Simango vanokundikana kuita zvinotaurwa izvi pamusoro pekuti vanhu vavanogara navo vavanozivana navo havaitivo zvinokodzera kuti vapiwe ruremekedzo rwakadaro
masoko okupedzisira ndekuti pane chimwe chinhu makutaura chokwadi nokuti pane zvinorwadza pane zvinorema hazvisi nyore asi kuti dzimwe nguva ugone kubudirira pane chimwe chinhu unopinda munorwadza somboti munhu auya kuna dokta achitindoda kuti ndiporese dokuta anomubaya futi jekiseni rinorwadza asi kurwadza kwejekiseni zvinobudisa inonzi remedi mushonga saka iwewo kuti zvinhu zvikunakire kuti iwewo ukwanise kubatsira hama yako unofanirwa kupinda nomunorwadza kuremerwa asi nyange waremerwa kudaro mukati mumwoyo wako nomutoro wokuregerera nokuti kunorema unofanirwa kutosungira kuzive kuti no mwari wakandiregerera zvakawanda zvakaipa saka ndinofanirwa kutoregererawo umwe munhu ndinofanirwa kuitira mumwe munhu zvakanaka zvine zvichirema asi mukurema kwazvo zvichida kupa rugare mangwana nekusununguka mangwana nokuti kana usina kudaro uchagara wakasungikana uchazoona muviri wako uchatangisa kuzorwadziwa nokurwara nokuti hamuzika nokuda kwokuti mune muine bundu mumwoyo asi kana ukange watsungirira ukareurura ukatsvaga nyasha kuna mwari mwari anokuregerera henzi uyaaipa ndirini mose makanega makaremerwa bvira kuremerwa nezvinorwadza zvinobva munyama yevanhu
tinotenda Reverend Dr. David Simango vari kuManchester kuUnited Kingdom nokutibatsira kwavaita vateereri kwanhasi regai tichimbozorora ndinoimba muchava nesvondo rakanaka kusvika patinosanganazve svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero
aiwa tinotenda zvikuru tanonoka wande tichitendawo chikwata chechristlake kwaya nekambo jesu isimba katinoshandisa mune chino chirongwa zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi ndezvekuti dynamos 1 highlanders 1 yada 1 chapungu 0 zpc kariba 1 black rhinos 0 wange 1 mushowani stars 0 tel 1 2 caps united 0 sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi bhanga guru renyika rereserve bank of zimbabwe rinozivisa kuti kutanga mangwana riri kuburitsa mifananidzo yemari itsva inotarisirwa kutanga kushandiswa munyika mwedzi uno kuitira kuti veruzhinji vange vaino ruzivo nezvemari iyi nengo dzeparamende dzinopeta musangano wekuziya nezvebudget regore rinouya wanga uchiitirwa kuVictoria Falls. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndokusiya minister Ndekile Mhlanga.
Soku isika tisenda baku